Kristu achisumirana nejudgment of the High Court nemhaka yekuti Triple C yakataura iyo, and we continue to state this fact yekuti isu seTriple C hatina nhengo dzedu dzeParliament kana macouncil atakarikola. Ndochinhu chekutanga. Chechipiri ndechekuti isu seTriple C hatina aposition inonzi Secretary General, nemunhu wamuri kuona ari kuti iye ndiye Secretary General webato reTriple C. Number 3, isu seTriple C tiri kustaga the judgment so that we are able to communicate nemacitizens neruzhinji reZimbabwe kuti what is the course of action yatiri kutora both politically and legally.
Saka matanho apa hamuchatora sebato reTriple C?
Tichaita misangano yedu yeTriple C sebato nemastakeholders ese kutiwirirane on the proposed course of action kuti ruzhinji reZimbabwe ruzive kuti tiri kufamba sei, tichaita sei on account of maviolations akaproblema. Isi takataura and we emphasize the fact yekuti hakuna vacancy, saka haufani kuitwa violation nekuti Triple C haina kurikola munhu, hapana munhu akashaya. Saka the violation is born out of an unconstitutional act.
Zvinosiya papi chimiro chematare munyika?
Izvi zvinoita cast a dark clouds on democracy in Zimbabwe and the respect of rule of law. Zvinenge zvakuratisa kuti Zimbabwe ine dambudziko. Ndo zvatakataura mukatarisa sarudzo maitiro dzakaita, mukatarisa nyaya dzeviolence dziri kuitika. All this cast a dark cloud on our democracy senyika.